as the primary and secondary education rage sama standard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira pararira kweutachiwana weCOVID-19 muchikoro uye bazi reprimary secondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiri wenyika wacomrade Emmerson Mnanga mutungamiri wenyika kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19 muchikoro kuti utachiwana usapararira muchikoro izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye tisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana neCOVID-19 kubva pazvipamhurwa kusvikira zvapera.
Iyo vesangano reATUS vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharirwa mari dzechikoro pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Pane vanofanirwa kunge vachiwana mari nekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa iri neBEAM assistance yacho, asi gurukota guru reprimary and secondary education waambasada Ted Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari atinoti mabusiness centers. Izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasina kwanisa kugadzira mari yekuenda kuchikoro.